manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu Chikunguru 18, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye nevemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanocherechedza kusvitsa makore zana kwava Nelson Mandela dai vanga vachiri mupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe kana kuti warrant of arrest mushure mekunge yatadza kuuya kudare nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Dare ramagistrate rapa gwaro rekuti vakuna shemuchemwa vasungwe mushure mekunge vatadza kuuya kudare. Vamuchemwa ndivo vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya isvondora pera, vamuchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo munakurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamuchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amaistembile Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamuchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi waChikunguru 23 asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nezvuru nezvuru zvevanhu mugutu East nemugutu South kumasvingo vachikurudzira vanhu kuti vapedze utongo weZANU-PF nekuvavhotera musarudzo. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavoti pane sadza nenhamo. Pavoti pane mhindo nerima. Pavoti pane chiedza nemhindo. Pavoti pane ramangwana neranezuro. Asi pane vanomiririra zvandataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivamunangagwa. Gurukota riri kumirira chiedza kununa nekutapirwa nehari kwacho.
Vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvimanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishamisa pano. Pana simbi panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano. Yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munoziziva kuti vana musumudzi wavo vanga vakasumudzwa kwazvo. Mabhizimusi achinyatsofamba. Munoziziva here? Pana baba pana namati zvidza pakona. Naiwanzoburuka ipapo bhazi ndichibva kwagutu. Ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba. Hakwete koko dzomomwa dzakaiwanda mvura idzi. Isi yedu yanga iri kokota. Jiza mama jiza.
Jiza.
Kukula.
Jizendo.
Ndiri kudaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa. Baba nana mudzwandamo. Vana shusha inimwe yainzi penduka. Vana kuwirirana. Yainzi Binyarodhi. Hamunoziva kaizvo. Yauya panapa yodzokera gweru. Yopamhanze chiri chishanu. Zvinhu zvava zvakanaka. Vana Toms munoziva vanga vari muno mabhaza. Vana Zebra munoziva ka. Hamunoziva here mabhaza nokuti. Vana Rutendo aratiwo. Hamunoziva here mabhaza wayo. Ndoma bhaza atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga manje manje iwayo. Zvinoitika chete kana mchinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yeMDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato rezanu PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti ive kona Mwari. Kuzanu vakatobvisa utongi hose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kumashonaland west kukaroi nekuhurungwe central. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye vemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende ikoshese nyaya yekuvaka zvikoro mukusimudzira mabasa edzidzo munyika. Musangano uyu wakarongwa nebazi rezvedzidzo uye wange uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kuwaniswa kwedzidzo kuvanhu nenzira iri nyore kana kuti promoting access to education through infrastructure investment. Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wafamba zvakanaka. Tawana vanhu vakamirira mapoka akasiyana varimu area yeeducation, yeprimary and secondary education. Mahedzi edu anga aripo, maticha anga aripo, vemaunions vanga varipo, ma-SDC chair anga aripo. Then mainvestors atanga tichitsvaga kwauya vakawanda, vamwe vemuno munyika nevekunze kwenyika. Saka ndinoona sekuti musangano wafamba zvakanaka. President vataura vision ye government panyaya yemainvestments primary and secondary education, but vazozvibatanidza nezviri kuitika kuhigh and tertiary education science and technology development. Saka musangano wafamba zvakanaka. Chinangwa chedu changa chiri chekuti titaure nemainvestors vaone patiri kuda rubatsiro pakuvaka zvivakwa zvinoita kuti dzidzo yedu irambe iri yepamusoro.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti misangano yakadai iitwe nevatungamiri nevarairidzi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakakoshesa and ndikufara nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika vazvipira kuvanhu. Uyu hausiwo musangano wekutanga wavaita nevanhu vari mumapoka akasiyana-siyana, asi ini chandinonyanya kukoshesa ndechekuti vasangana nevanhu vanoseenzera bazi rezvedzidzo vakasiyana siyana seizvozvo. Uye waona chiitiko chaitika kuti vamajongwe vakamirira PTUZ vawana mukana wekuuya papodium vachitaura kuti ivo sePTUZ vanoda kupiwawo nzvimbo dzekuti vavake zvikoro seunion. Mutungamiri wenyika vakatora pasi ichocho chichemo, asi zvakare vamajongwe vawana mukana wokupa mutungamiri wenyika gwaro rinotaura nezvimwe zvichemo zvakawanda zvavainazvo sebato rakamirira maticha.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo nemusangano wavamunangagwa nevarayiridzi.
Isusu sevarayiridzi taane nguva tichikumbira kusangana navamunangagwa kuti tivanzwewonhunha dzedu sevadzidzisi vari kushanda vachishandira nyika kuti isumukire, asi vachiisa zvitanda munzeve vasingadi kusangana nesu. Tine nguvawo zvakare tichikumbira kuti paitwe kusangana kwekudhiskasa nyaya dzeeducation, asi zvakare vaisa zvitanda munzeve. Nyaya yapano ndeyekuti tovaona kuti kwaane nyaya dzesarudzo, munhu akumanyamanya achitsvaga utange mugati maelections asikwedera. Asi vadzidzisi havana mufaro zvakanyanya tichitarisira nenyaya yekuti vakavimbiswa salary increment iyo isina kuuya yachimwe chizita chinonzi special allowance isingasumudzire basic salary yavo vo zvachose. Saka vane kusinya kwakanyanya. Tochizotarisa model yemusangano wangu wachiitwa navamunangagwa nhasi, vanga vachita negungano revanhu vanosvika kuzviuru. Zvinove tikazitarisa hapana nhaurirano dzinoitwa ipapo, inenge ingori one way communication yekuti ndovega vanga vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuda kuyezama nepavanogona kuraura vanhu vari kuita zvekudzidzisa kuti vakwanise kuvatsigira pasarudzo dzinotevera.
Saka imi sevadzidzisi tamatorawo mumusangano iyoyi, chingabatsire nyika chii?
Isu sekutaura kwataita hatina kutombobvira tapinda mumusangano wacho nenyaya yefomu yayo nekontendi yayo tichatisa papurogiramu yavo. Zvakare maripota avaburisa kumusangano ikoko hapana chinobatika chinobatsira vadzidzi, vadzidzi nevadzidzisi inventerimu. Zvavanga vachingozama kuita kuedza kutaura zvatoziva kare kuti Zimbabwe inoda zvikoro 2056. Inove nyaya yatagara tichitaura tichiti tinoda kuti taintrodyuswe yatinoti isusu education equalization fund, inove mari ichange ichiunganidzwa tichitora homwe kubva kumunyara wedu tichitora mutax revenue yedu tichikwanisa kutorawo zvevenu kune mari dzakaita sana percentage ichienda imomo yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wekuwana dzidzo kuvana vese vemuZimbabwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remamerika nasi ramisa chizvarwa cheku Russia pamberi paro chichipomerwa mhosva yekushanda semusori muAmerica zvisiri pamutemo chine chinangwa chekuda kupindira munyaya dzematongerwo enyika idzo dzakaita muchokoto muna 2016. Maria Butina ari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori munyaya dzemari. Butina akasungwa nemusi wesvondo. Chipanga mazano munyaya dzeupfumi chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaLarry Kudlow vari kupomera mutungamiri weChina vaXi Jinping mhosva yekumisa urongwa hwekugadzirisa kupokana kuri pakati peAmerica neChina munyaya dzekutengeserana. Vanoita mabasa ekubatsira vanoshaya vaungana nhasi muJohannesburg vachicherechedza kusvitsa makore zana kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela. Dai vanga vachiri vapenyu ingadai vasvitsa makore zana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vacherechedza zuva iri vari muSouth Africa uko vasangana nevechidiki vabva kunyika dzakasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations racherechedzawo zuva iri. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma ari muSouth Africa umo anga achiteverera nezvenyaya iyi. Mo Blessing, ungatiudzawo here kuti urongwa hwavaObama hwafamba sei nhasi?
Nhasi ranga riri zuva rekupemberera kusvitsa makore zana kwaNelson Mandela. Nyika yese muSouth Africa nhasi yanga iri kupemberera zuva iri vachiremeredza vaMandela nebasa guru ravakaita rekusunungura nyika yeSouth Africa. Kune mitambo yakawanda yaitwa muno muSouth Africa yekucherechedza zuva iri, rinova zuva ratsanangurwa nava Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa sezuva rakakosha kumunhu wese, kumuri wese yeSouth Africa.
Makatarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuSouth Africa ikoko vatambiranawo nezuva iri zvakadii?
Miri zhinji yemuZimbabwe haina kunyatsokoshesa zuva iri nekuti vativo vane matambudziko avo avakatarisana nawo avari kuedza kurwisana nawo. Matambudziko anosanganisa kuva nerusununguko kunyika yavo yeZimbabwe. Saka vanhu vakawanda vari munomu vekuZimbabwe havana kunyanya kukoshesa zvavo zuva iri. Vanyanya kukoshesa zuva iri zvizvarwa zveSouth Africa, izvo zvazviri kutenderera basa rakaitwa navaNelson Mandela mukusunungura nyika yeSouth Africa.
Muchidimbu zvatingati ndo zvanyanya kusimbiswa mumashoko evatauri. Taona pataura vaMandela, pataura vaRamaphosa, taonawo pataura vaObama. Zvipi zvanyanya kubuda mutauro munhauro dzavaita neveruzhinji?
Chikuru chataurwa navaRamaphosa, vataura kuti vanhu vazhinji veSouth Africa vanofanira kuramba vachiremeredza zuva iri uyewo nekurangarira mabasa akanaka akaitwa navaNelson Mandela semutungamiriri wekutanga wechitema munyika yeSouth Africa. Vavo vakagara mujeri kwemakore makumi maviri vakazobudiswa mutirongo muna 1990 kusvikira vazoitwa mutungamiriri wenyika muna 1994. Saka vaRamaphosa vakurudzira mhuri yeSouth Africa kuti inofanira kuremeredza zuva iri uyewo nekuenderera mberi nekusimudzira zvido zvavaNelson Mandela nekuti vanhu vagare pamwe chete vakabatana.
Aiwa, tinotenda Mo Blessing, mutori wedu wenhau weStudio 7 anga achitaura ari muJohannesburg kuSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaGodfrey Kurawone, kanzura weguta remasvingo avo vapindawo mumusangano wavaObama.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chose. Tava nemukana mukuru kwazvo wekusangana naObama tichikurukurirana maringe nemararamiro eda kusvikika kuno muAfrica, mararamiro avakaitawo eThePresident weAmerica nemaonero avakaitawo Africa vabva nhasi zvichienda kumberi.
Ndeipi kurudziro yavakupaimi sevechidiki?
Kurudziro yavatipa ndeyekuti hakuna munhu anonzi mudoko pakutungamirira. Vatipa kurudziro yekuti tadzokera kwamashure kana tine zvatinofunga kuda kuachivha panga pakutungamirira pangava iri bhizinesi ezvinenge zvichisimudzira nyika kasa tukera kumashule kasa fukaruhi asinga titi chaita fuka kita panguwa iyoyo chisimu kika magarele wani maafrika wata ura uze zakana kana tuka mire mire mu afrika matutu zaya wakiti aywa nambuti mire mu afrika harisi lekuti amuna chulu mire mu afrika mire utunga mire wakawora mire mu afrika 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 mire mu Tukamiri wakambina wama Afrika. Tura ya mkana wama ufeo chitiki. Tukamiri ya ini. Bile yuko wama namo chema. Yuko wama analyst. Bile yuko wama commentator. Asimile ini wa hiti. Uye mwe ni on your future. Mkati kutini kwe. Mkambina shere na mkambina mangwani.
Makwani sa ya uwe regu wa bunza mfunzo wa Obama.
Wongu ta akwana mfunzo mfunzo ya kati kuti.
Manga mchi mfunzo wa kuti kudi.
Mfunzo wa dana kuti wa wongu. Jeeza akubatila hali. Tukamiri wa Amerika. Wakatukamiri yao. Kima temu maliri. Matema ni apera. Na hapa wani kawa kuti. Aiwa, watu wangu chua ya mtunga mili yao. Tenga fata siga. Na wukudu wangu haru. Sisi hapa batira iti. Mkwune kita isu. Kuti muna mwa Afrika. Chora mwa tunga mili wa chutika na. Tema kaya apera. Ashari kukumuna. Atule. Watato shida kumbeni. Kuyo kumu angu. Even ati chua maeleksi. Ato nisi. Kutumuna. Atula shida kumbeni.
Kanzura vechidiki vekumasvingo vaGodfrey Kurawone vachitaura naBlessing Zulu vari muJohannesburg kuSouth Africa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuAmerica, amai Chiwoniso Eni Makalas, avo vari kukwikwidza musarudzo dzemumiririri weparamende muZengeza West, vanoti vanoona vaine mukano wekukunda musarudzo dzemusi waChikunguru 30, kunyangwe hazvo vari munhu akagara kunze kwemakore anosvika 15. Amai Makalas vanoti vakatambirwa zvakanaka kwazvo nevagari vemudunhu reZengeza West, sezvo vari mwana akakurira mudunhu iri. Amai Makalas ava vari kukwikwidzana nenhengo dzemapato anosanganisira reZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa, vanoti dambudziko ravo nderekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukutsvaga rutsugiro zvakaita semari. Vanotiwo dambudziko nderekuti vemapato anoshandisa zvinhu zvakaita sechikafu mukukwezva vatsigiri, danho ravanoona sekutenga mavhoti. Mudunhu iri vanoti vakaitawo mabasa ekubatsira akafanana nekugadzirisa chimbuzi chemakiriniki yeZengeza, icho change chava nenguva chisingashandiswi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevari kunze, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Makalas akatanga nekuvabvunza kuti vari kutambirwa sei nevanhu ivo vasina bato.
Vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawena muzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno, asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsa vatsanangurira kuti kuno ndokumusha. Saka zvido zvoupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu ndosaka ndiri kuda kuti zvandirikuita ndichizogara kunoko.
Kukwikwidza chii chinoda mari? Muri kuzvigona sei?
Zvinhu zvakaoma. Kana uri independent hauna anenge achikupa mari. Saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa. Hapana vamwe ari kubatsira, saka zvakati omei, asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro.
Kunze kwematambudziko emari, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Mamwe matambudziko atosangana nawo ndemedia, kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki, kunenge kune censorship of some sort, hanzananyatsozvinzwisisa zvangu. Saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv.
Mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema neZEC yavari kuti inenge yakatenukira kubato reZANU PF rinova riri kutonga. Imi mune zvinyunyuto here neZEC?
Zvekutaura navamwe izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo, zvekuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofoni vanhu tikuzo macalls anobva kune partisan PF kana mamessages vachiti voterai President Mnangagwa kana voterai ningi, kuchiziva kuti vakatopiwa mafone numbers, vane access kudatabase yamafone numbers, asi isusu hatina. Ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo. Kwoyawo ona tipa mamaballots pamaningirikire mamaballots avo avanawo ane mapictures, isu madiska takapiwa.
Nyaya yamataura yeZANU PF takambotaurawo neveZANU PF wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiriwe bato ravo. Havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi. Vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu, hapana chakaipa kuti ukwezve kuti uye kubato. Munoti
Vanga taura hukawa vanga mpumuti nezvipi. Asi vanhu vachinji vatirikuona vari kutuma messages avo. Vanoti varambofera vaita mamembers nhengo dzekuZANU PF. Hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi ndechekuti vakapiwa access kumanumbers iwayo.
Imi muri kukwikwidza kuzengeza. Zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvekuti vanhu vangati regaiti kuvhoterei?
Kuzengeza zengeza 3 clinic. Ndiwe ga clinic iri muconstituency mangu. Clinic ine toilet. Yanga yakatova kwa toilet. Yanga isashandi. Saka pandakaudzwa ndichiri mbiri nisati ndauya nezvazvingatunzwa pictures. Semunhu weutano indiri nesi ndakabatikana nazvo. Saka pandakauya ndakamba ndasvika ndikatenga matoilet. Ndakatoichinja pazvachose. Matoilet seats kuipendesa mayuna revanhu rume vandaigadzira mba yapera. Zvokuti inofanira kuchitovhurwa zvakare iro svondo rino. Odzo dambudziko remvura richiripo asati ragadzirwa. Asi matoilet yave nyowani zvakare.
Avo vanga vari amai chioniso eni makales avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weZengeza West vachitaura naJonga Kandemiri vari kuHarare. Zimbabwe iri kuchema gamba remutambo wetsiva Langton schoolboy Tinago uyo akashaya nechipiri. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Kubva muzimba kusvika munzvimbo dzekutandarira tichidarika nemudzinzira. Nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeya Langton schoolboy Tinago. Mutungamiri weZimbabwe Boxing Board of Control vaRichard Hondo vanoti muupenyu hwavo mutsiva havana kumbobvira vaona mutambi anenge Tinago. Mongoriri wemitambo anozivikanwa zvikuru vaparai kambamura. Vanoti tsiva muZimbabwe yarasikirwa asi vachiwedzera ivo kuti zita raTinago richaramba riripo kana tsiva ikarambawo irimo munyika.
Langdon schoolboy munhu aikanda zvibakera. Munhu akabva from welterweight vakaenda ku lightweight champion vakabva ipapo vakarepresenta Zimbabwe vakamirira Zimbabwe. Vamirira Zimbabwe kudaroka. Yeva wina mukombe weCommonwealth. Ndinoona vakatopawo rubatsiro kune wedu manyuchi watinaye zvinezvo.
Mutambi wetsiva wechidiki wehuremu wemidweight Farai Mugoni anoti panguva shoma shoma yaakasangana naTinago kumagungano emitambo akadzidza zvakawanda zvikuru kubva kuna schoolboy.
Kuna Tinago ndakadzidza zvakawanda. Pese pataisangana nawo madvise vaindipa ese ndirikuona zvirikundibatsira mukere yangu mutambo wetsiva.
Murongi wemitambo vaHoward Matonzi vanoti vaiona Tinago ari munhu aive asinganetse.
Taisenza itese ende anga ni character imwe yanoshamisika manakiro akanga akaita. Because isisu academy yake ndowaita itoda maboxers iko academy ngake. Because ndokwaiwanika maboxers ane promoteka mube.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Rosemary Makumbe vanoti vemutambo wetsiva havana kushandisa Tinago kuwana ruzivo rwakadzama rwaaive anarwo.
Chanyanya kundirwadza ndechekuti aenda neruzivo rwake vemutambo havana kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki. Vaibve vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwaari.
Tinago pachake akafa achigunununa nemhaka yekushaya rubatsiro kubva kune vemumhuri yetsiva panguva iyo aivada zvakanyanya. Tinago akaberekwa muna Gunyana 1949 kuShurugwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.